Mangwana na kanaka wa tereri, tunosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu, ndira 18, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota reBritain rinoona nezvekudyidzana neAfrica rinodaidza mumiriri weZimbabwe muBritain richimuudza kuti Britain haisi kufara nezviri kuitwa nemauto zvekupfuura vanhu nepfuti pamwe nekuti hurumende iri kuvhara masaisai eInternet. Vanhu vanodarika mazana matanhatu vakasungwa nemapurisa munguva yekuratidzira vanonzi vave kuendeswa kumatare edzimhosva. Vamwe vemabhizimusi muchinhoyi vanoti vakarasikirwa nemari yakawanda mazuva matatu emhirizhonga. Mashoko atiri kutambira anoti kambani yenharembozha yeEconet yamanikidzwa zvakare nehurumende kuvhara masaisai eInternet kusvika yazoziviswa matanho ekutora. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota reBritain rinoona nezvekudyidzana neAfrica, amai Harriet Baldwin nezuro vakadaidza mumiriri weZimbabwe muBritain, retired Colonel Christian Katsande, vakavaudza kuti nyika yavo haisi kufara nezviri kuitwa nemauto eZimbabwe zvekupfuura vanhu nepfuti. Amai Baldwin vakati mauto anofanirwa kushanda zviri pamutemo, kunyange hazvo vanhu vari kuratidzira vamwe vachinzi vari kuita zvemhirizhonga. Britain inoti hurumende haifanirwiwo kuvhara masaisai eInternet. Nyika iyi inoti iri kukurudzira kuti hurumende yeZimbabwe ivhure masaisai ayakati avharwe nekuchimbidza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanoita zvematongerwo enyika vachigara kuBritain, amai Barbara Nyagomo vanove vebato reProgressive Democrats of Zimbabwe, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Ndinoda kuti dai mai Harriet Baldwin vadaidza ambasada vedu vavataurire kuti vanhu vane kodzero yekuti vange vachipokana nezvavasingawirirani nazvo. Hurumende yeZimbabwe inofanira kurangarira kuti juti ravo rekutanga nderekuchengetedza vanhu, kwete kuti vavarove vavashungurudze. That's the first duty of every government is to protect its citizens. Government yedu yatadza ipapo, saka vanhu vanga vane kodzero yekuti vapokane nazvo. Uyezve zvirimo mubumbiro remutemo wedu kuti vanhu vanobvumidzwa kuti pavasiri kuwirana navo vapokane nehurumende yavo. Saka chinhu chakaipa chiri kuitika chekuti tiri kunzwa vanhu vari kurohwa, vamwe vafa, vamwe varemadzwa.
Tanzwa zvanga zvichichemerwa nehurumende yeBritain mugwaro ravaburitsa kuti Zimbabwe imire zvekusimudza ruoko kune vari kuratidzira icherechedzewo kusatyora kodzero dzevanhu. Munoona vachigona kuteererwa here naiyo hurumende yeZimbabwe?
Takaita problem yekuti kubvira 1980 hurumende inenge ichitungamirwa neZANU-PF. Pakaitika chinhu vanoita iye inonzi muchirungu overreaction, and very heavy handed. Vanotsikirira chaizvo kuti wakomplainere chii, ndobva ndatokudzvanyirira. Zvinhu zvakaipa steriki zvavari kuita, ende hazvifaniri kunge zvichiitika gore rino ra2019. Vari kutozvikanganisira hurumende iyi.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvanga zvaitwa zvingagone kuti matambudziko aripo aya akurumbidza agadzirisika?
Dai vanhu vanotungamirira mapato epolitics vaisa vanhu pamberi, vagara pasi vataura zvinhu zvinoyamura vanhu, zviyezvo zvatinoti muchirungu people centered, kwete ivo kuti varida kutonga. Saka dai vanga vauya pamwe chete.
Vanga vari amai Barbara Nyagomo vebato reProgressive Democrats of Zimbabwe vari parunhare muLondon kuBritain naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reEuropean Union rakashoropodzawo kushandiswa kwechisimba nehurumende yeZimbabwe munguva yekuratidzira kwevanhu. Mugwaro rakaburitswa nezuro, mutauriri wesangano iri amai Maja Kochnagic Vakati vanotarisira hurumende yeZimbabwe kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nemutemo sezviri mubumbiro remutemo yenyika. Sangano iri rakakurudzirawo kuti paferefetwe zvakadzama kufa kwevanhu pamwe nekushungurudzwa mazuva adarika. Ukuwo mashoko atiri kutambira anoti kambani yenharembozha yeEconet manirano yamanikidzwa nehurumende kuvhara masaisai eindaneti kusvika yazoziviswa matanho ekutora. Vanhu vanodarika mazana matanhatu vakasungwa nemapurisa uye vave kuendeswa kumatare edzimosva. Vamwe vakasungwa gumi nevana vakamiswa mudare ramajistrate muHarare nezuro uye vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti vasungwa ava vari kumira zvakare mudare nhasi.
Kune vasungwa 14 wekutanga ari Peter Kwangwari vakasungirwa kunzvimbo yeSouth Lake Park muHarare. Ndo vandakapinda navo mudare nezuro. Zvakare ndiri kudzokera navo mudare mangwanani ano.
Iyi mhosva ipi yavari kupomerwa?
Vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga munzvimbo yeHopley kuSouth Lake Park kunyanya-nyanya pambudzi Roundabout. Zviri kunzi izvo nemapurisa vakaungana vakaita chisungo chimwe chete chekuti vandoparadza South Lake Park Police Station, kuba solar panel yepa police station ipapo, nekupisa mota nhatu dzemapurisa uye kurova mapurisa nematanda, kuba zvinhu zvaiva mumatuck shop nezvimwe zvakadaro.
Ivo vari kubvuma here mhosva iyi?
Mhosva iyi vari kuiramba. Vose zvavo vari kuti vakatorwa nenzira dzakasiyana. Vazhinji vavo vakanga vatori mudzimba dzavo varere, vakangosvikopwanyirwa madhuo nemasoja akangosvikovatora nekubva avarova nekuvazvimbikita. Mumwe wavo akatotyoka ruoko kutaura kwatiri kuita kuno. Mushure mokunge vavarova vakabva vangovatora ndokunovakanda kuWaterford Police Station. Waterford Police Station ikatadza kuziva kuti vovapa mhosva ipi, ndobva yangovaendesa kuLaw and Order muHarare. Vasvika kuLaw and Order ndopakazotanga kubikwa nyaya yekuti vakanga vakonzera mhirizhonga.
Mati pane akatyoka ruoko akwanisa here kuti aende kunorapwa?
Haana kukwanisa kuenda kunorapwa. Patakapinda padare rezimhosva takaisa chinyuto ichocho pamberi pemutongi kuti uyu munhu ari kutsvaga rubatsiro anga achirwinyimwa ari kumapurisa. Zvaasvika kudare chiitai kuti awane rubatsiro rwachiremba, asi dare harina kutambira rechoto kunyange zvazvo zviri pachena kuti munhu akatyoka ruoko.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau emunyika. Bepanhau reNewsday rine musoro wenhau unoti mapepa ari kumatare edzimosva anoratidza kuti ZANU-PF ndiyo ine chekuita nemhirizhonga pamwe nekupiswa kwebhazi reZupco nemuvhuro. Bepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti hurumende nevemabhazi anotakura veruzhinji vawirirana pamari itsva dzinofanirwa kuripirwa nevanhu dziri pakati pedhora nemadhora matatu zvichienderana nekureba kwerwendo. Bepanhau reDaily News rinoti Zimbabwe yakarasikirwa nemamiriyoni emadhora zvichitevera kuratidzira kwakaitika uko rinoti kwakabudirira. Zvino tombokupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo vateereri vachitaura mafungiro avo pamwe nemaonero avo.
Makadii zvenyu? Inini zvamupe kurwadziwa zvakanyanya mufungi nekuuraya kwakuitwa vanhu munyika yedu yeZimbabwe. Tiri kuno hangu kusouth africa kupoteresa pei, asi ndiri kubatikana zvakanyanya kuti masoja aya ari kurova vanhu zvakadai. Vari kurarama munyika ipi? Zvinhu zvavo ivo zviri kuvafaira papi? simba rokuruwa vanhu vari kudemonstrate vari kuruwana pai vanhu vari kutambudzika chokwadi kwaona vachinzi tutazi yemafuta ekuta $25 ivo vari kuwana papi mafuta akachipa sei vasingakwanisiwo kubatana nevamwe vavo kutakuuraya kupfuura munhu utauropo kubuda panze kudaro ini ndarwadziwa mufunge ndarwadziwa nezvekuta masoja mufunge ngavaregedze kudaro azvikanzi uri pabasa but basa racho ngavatange vaona kuti zvauri kuita kudai vanodairi hama yako uri kunzwaro unonzwa sei ndabatikana zvakanyanya ndarwadziwa nevanhu vandaona vaurayiwa vapfurwa nepfuti kuparadza mweya vanhu vari kushupika aiwa ndarwadziwa
zvakaoma hama dzangu paZimbabwe apo ndiri kuno zvangu South Africa kuno asi ndinoti vatirambei takabatana mhuri yeZimbabwe tiwane rusununguko munyika medu
makadi henyu mese vashamarari vestudio 7 tokutendai zvikuru nebasa guru ramunotiitira nokuti panhau dzatingati dziri balanced hachatogoni kurara tisina kunzwa nhau idzodzi totonzwa pane chimwe chinotaira ndinoda hangu kutaura nenyaya yezviri kuitika muZimbabwe pari zvino pamusoro pekusamira zvakanaka nenyaya dzemastrike ariko ini ndinoti hurumende haisiriyo nguva yokuferanwa vachitendekana kana pamhanza iyo ino iyi asi inguva yokuti vanange pachinhu chiri kunetsa vanhu munyika iyoyi like hitting the nail on the head iko zvino vanoswera vachitendekawoko vachitendekawo mabvazo vako madokero kumachi hazvipedze dambudziko vana veZimbabwe vatambura nenhamo saka kana pane vanokwanisa kutyisidzira sai vanoda kuramba vachitora vanhu muZimbabwe vachirova vatiri kunzwa vaka dai varova nhamo yacho ndokuti zvinhu zvigadzikane muZimbabwe vanhu vatambura nenhamo kana vanhu vangokonewaka varume vakuru ngavangoti haiwa takonewa kuti nyika ienderere mberi
kwazvai vatereri rako ndinozvichemunoma vanesemu ndinobva apo vabeshina vapo dosendi ndinobva ndiri kuchimanimba
makadiko vatefenyuri vestudio 7 nevatereri ni zita rangu ndinoitwa Dennis ndiri muno kusaidi rekuAppington South Africa ndinorwadziwa nesituation zvinhu zviri kuitika munyika medu asi ndinoda kupa kutenda kune avo vagona kudemonstrata kuti rambai makadaro somatoita kuratidza kuchokwadi kuti hatisi kufara nezviri kuitika
tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7 atashandisa nhasi muchirongwa chino iye zvinotombonzwa kubva kune mumwe mugari wekumvurwi uyo ati anoda kungozivikanwa nezita rekuti mukoma John avataura natanonoka Wande westudio 7
kumvurwi pari zvino nhasi kwaambusikira hako kwakanyarara kwanga kusina zvakawanda zvanga zvichiitika asi nezuro vanhu vakanga vachidemonstrata vachifamba mumastriti but hapana kana chinhu one chakakanganiswa zvokuti ungati pane chingapomerwa one wemucommunity pane zvawakakanganisa
hapana vakasungwa kana kurohwa
hapana but to surprise pakazoita kuti kumanheru mapurisa nemasoja vainge vakufambira mudzimba vachibata vamwe vanhu vaibatwa vachinzinde MDC ndo vakonzeresa asi tikatarisa pasituation yakanga ichiitika yanga isine zvekuita nezvemapato nokuda kwokuti vanhu vairieta maererano nezvanga zvichiitika nezviri kuitika pamusoro poupenyu nekuti izvo zvinhuzvi upenyu hauna kumira zvakanaka tozotarisa futi shiro yakakwira ende mapurize ukatarisa distance yemvurwi Harare distance of 100 kilometers but makombi vari kuchaja $20 to $25 pa distance 100 kilometers saka ukatarisa panzvimbo dzakafanana neidzodzo nezvinhu zvakafanana neizvozvo zvinhu zviri kubata munhu wese nomata uri political party hauna party uri munhu upi unongosangana nazvo saka munhu wese ireacting nari nesituation yakadaro kwete kuti iri kuitwa nenyaya dzezvemapato ndo masituation mazhinji aripo ekuti haisini nhau yekuti vanhu vezanupf kana vanhu vemdc vanga vari kurieta but its a situation of zimbabweans who are surviving within the community kuti hatisi kukwanisa kusustaina living now
mugari wekumvurwi mukoma John vari parunare kumvurwi kwakare natanonoka Wande westudio 7 tanonoka abatawo zvakare vamaxwell chomutata avati vari musango mavanga vachiti vakahwanda masoja nemapurisa aivanga vachiti anga achirova nekusunga vanhu kugokwe.
Gokwe hafuna kumira zvakanaka nekuti kwaita kusungurudzika kwevanhu vemugokwe kwasungurudza mhuri dzakawandisa dzabatwa dzimwe dziri kurohwa nemasiyaiwo vamwe vari kurohwa nemasoja vari kusungwa nemapurisa akazungana nesiyaiwo nevanhu vari kusungwa nezaritiyo.
Ko vanongofamba vachingorova vanhu vachingosunga vanhu pasina chiri kuitika?
Vanhu vakaratidzira kubva musi wemanje vachiratidzira kosero dzavo. Vanhu vachitaura kuti munyika dzidziri yakwira pete yakwira. Vanhu havana mari, masika asikuwana mari, vanhu vezvikora vasinda kuchikoro. Saka vanhu vari kuira nzira kudaro. Vakasudzwa vanhu pakokekenda, vakasudzwa baba hwani, vakasudzwa pakumba. Vanhu vakaritatadza kuti vapenyu rebaba ivavo.
Saka vakaenda kupi babava?
Babava tidza vakazama kutobva nevanhu vatina kuchipatara. Isusu saka hatina kuzozva nekutiikutodzinganisiwawo izvozvo kutaura pane ndidzika kamirikuwa nezvemvura ikazve pane chimwe chidzidzi chitezi mukati medondo chaimo akuita mei.
Muri kuitei mukati medondo imomo?
Mukati medondo kugokwe kusinda kuvana kusinda kumatesa.
Vanga vari vaMaxwell Chomutata vachitaura naTanonoka Wandi weStudio 7 vari kugokwe. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika muCanada rinoti chizvarwa chenyika iyi chakapambwa muBurkina Faso kutanga kwesvondo rino chakawanikwa chakafa. Sangano reCarter Center riri muAmerica rinoti pane nyaya makumi maviri nesere chete dzechirwere cheguinea worm dzakamhangarwa gore rapera dzine chekuita nevanhu. Mapurisa emuBotswana neZuro akaramba kusunga zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika makumi matatu izvo zvairatidzira zviri pamuzinda weZimbabwe muCaberoni. Chingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mapurisa emuGaborone ayo akanga adaidzwa nevashandi vepamuzinda uyu akaramba kusunga zvizvarwa zveZimbabwe zvepamuzinda uyu zvichiratidzira achiti mitemo yepasi rose haibvumidze kusunga zvizvarwa zvinenge zviri pamuzinda wazvo. Vakafanobata chigaro chemumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda vakatora maava mana vachiedza kukurudzira mapurisa emuBotswana kuti asunge zvizvarwa izvi asi zvikashaya basa. Mutauriri wemapurisa emuBotswana Avati Pekumutube vakaudza Studio 7 neZuro Manheru kuti varatidziri ava havana kutyora mitemo yeBotswana nekusvitsa kwavakaita nhunha dzavo kuvakuru venyika yavo. Mumwe muratidziri vaChristopher Muchemwa vakati mapurisa ekuZimbabwe anofanira kudzidza zvizhinji kubva kumapurisa emuBotswana ayo vakati anotevedzera mitemo yepasi rose.
Zvaita mapurisa eBotswana zvatarira kuti ivo vanoziva mutemo because kana vanga vari semapurisa ekuZimbabwe neviolence yavanayo they could have arrested people because havatevedzere mutemo. Pane zvaitika zvatarira kuti they're professional. Saka tiri kukumbira kana rubatsiro kune SADC neUN kuti vaone kuti vangamira sei kugadzisa zvinhu zvekuZimbabwe because tega hatingazvigoni.
Mumwe chizvarwa cheZimbabwe chakaratidzira vaEmmanuel Kufakunesu vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zviri kunedzekana nemamiriro ezvematongerwo neupfumi hwenyika izvo zvisina kumira zvakanaka kumusha.
Zvinoti afecta directly marelatives edu ari kuitwa izvozvo hama dzedu and other Zimbabweans. Nyaya yekungoti vanhu maZimbabweans chete izvozvo zvinobva zvatotitacha isusu.
Mumwe mugari vaDouglas Mudevairi vanotiwo vane chivimbo chekuti kuratidzira kwakaitwa neZuro kuchavhura maziso everuzhinji vari munyika dziri kumaodzanyemba kweAfrica.
Hurumende yemuno tinokurudzira zvakanyanya kuti dai vagona kutaurirana kumirira neSADC kuti vagone kutaurirana neZimbabwe because situation yakaoma kuZimbabwe haiomeri maZimbabweans chete.
Mashoko avaMudevairi anotsinirwa navamusavengana Mandeya avo vanoti zvezvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvava kutadza kushandira mhuri zvakanaka nokuda kwokufunga mirishonga iri kuitika kumusha. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatora danho rekuratidzira pamuzinda apa neZuro nechinangwa chekubatana nevamwe vavo kumusha avo vakaratidzira zvine mutsindo kwamazuva matatu zvichitaura akurudziro eZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU iyo yakakokera kuratidzira uku senzira yekuratidza kusafara kwevanhu nekukwira kwemitengo yezvinhu. Vanhu vanodarika mazana matanhatu vakasungwa kuZimbabwe kusanganisira Pastor Evan Mawarire avo vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yava Emerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vemabhizimusi vakawanda muchinhoyi vanoti vakarasikirwa nemari yakawanda munguva yekuratidzira kwanga kuchiitikwa neveruzhinji. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugara anotengesa madomasi pamusika wemuchinhoyi, amai Jennifer Mulambo, vanoti varasa madomasi nemabhanana avo vachiti zvose zvanga zvatora sezvo panga pasina vanhu vanga vachiuya kuzotenga zvinhu.
Madomasi haachengeteki. Zvino madomasi atinoshanda nawo sesu vamwe hatina maonyeni, hatina chakaorera.
Mumwe mutyairi wemotokari dzinotakura veruzhinji vachausa haisi vanoti vakarasikirwa nebhizinesi remari inosvika madhora mazana matatu kusvika pamadhora mazana mana.
Azvazi ndaifanira kuti wane $300-$400 zvatonyanyisa zvakaitika mumaa zvadisturba zvakawanda.
Mumwe muzvina bhizinisi asina kuda kudomwa nezita akapwanyirwa mudhuri wake paanobikira nekutengesa zvekudya anoti ari kurwadziwa zvekuti hakwanise kutaura pari zvino. Mumwe mugari wemuchinhoyi vaLazarus Tembo vanoti vakafara nekusaenda kubasa kwakaita vanhu izvo vanoti hazvisati zvamboitika mukuratidzira kwakamboitika munyika. Asi vatembo vanoti mbavha dzakapwanya zvitoro nekutora zvekudya ndivo vakazokanganisa.
Dzimwe inge anaita sasuzumai mbavha ndodzakazonyanya kuda kupindwa mukati
kuda kutorera vanhu ava ndovakaipa.
Asi vaChristopher Muneri ava vanotengesa mbatatisi vanoti kunyange vasina kuenda kubasa vakaita mari yakawanda sezvo vanhu vaitenga mbatatisi kumba kwavo.
Sezvo vanhu vatine stafu redu taingotengesa tiri patiri pavo nevamwe vanga vasina stafu vaifanira kunohodha raivai ndo vanga vaikunyanga kuchema kuti hamana akatazimira mari yangu yafa yakawanda.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwemari yakarasikirwa nevemabhizinisi muguta rechinhoyi mumazuva matatu apfuura, asi mutungamiriri weConfederation of Zimbabwe Industry vaSifelani Javangwe vanoti nyika yose inogona kunge yakarasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora mumazuva matatu apo vemabhizinisi vainge vakavhara uku vanhu vachiratidzira. Vajavangwe vanoti tichanyanya kurwadza avo vakaputsirwa zvinhu zvavo ndechekuti hapana ruyamuro rwavanowana kumakambani einsurance svezo vasingabhadhari zvinhu zvinenge zvaputswa mumhirishonga yezvematongerwo enyika. Mukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaClemens Mabwazara vanoti vanhu vanosvika 60 nevasere vakasungwa mumazuva maviri nemhosva yekupinda pasingabvumirwe. Vanhu vakawanda vaenda kumabasa nhasi kunyange hazvo masoja nemapurisa anga achimbeyambeya nedzimotokari dzavo mukati medhorobha nemunzvimbo dzinogara veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndine Arthur Chigoriwa.
Tinotenda zvikuru Arthur. Iye zvino tokupai kambo Man of Peace kubva kuchikwata Machikose namushakabvu Dan Chanda. You're still in advance, cause I was loved.
chiwe kaeri mi ai chonorani yosele ataise kasai wato tingenga chiwe kaeri mi
kubva kuchikwata machekose nemushakabvu Dan Chanda. Hanzi vanhu vese vanotiziva kuti ndiri werunyararo, hongu vana veZimbabwe vanozivikanwa nekuda runyararo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota reBritain rinoona nezvekudyidzana neAfrica rinodaidza mumiriri weZimbabwe muBritain richimuudza kuti Britain haisi kufara nezviri kuitwa nemauto zvekupfuura vanhu nepfuti pamwe nekuti hurumende ivhare masaisai eintaneti. Vanhu vakawanda vakasungwa nemapurisa vanonzwa vekuendeswa kumatare edzimhosva. Vemabhizimusi muchinoi vanotiwo vakarasikirwa nemari yakawanda mumazuva matatu emhirizhonga. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina nditungamiri Nkomo.